Vasikana vemuZimbabwe ava vatamba nepese pavanogona napo asi zvaramba. Apo varakaswa 73-37 neAustralia iyo ine mukombe uyu. Uyezve yakatora mukombe weWorld Cup uyu kanokwana 10 kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Hapana maJames zvavanga vachikwanisa kuita pamutambo neAustralia uyo vakurirwa kubva uchitanga kusvika upere, zvichiratidza musiyano uripo pakati peZimbabwe iyo iri kumakundano aya kekutanga neAustralia iyo yakatora mukombe uyu kanokwana 10. Izvi zvaratidzwa zvekare nemusiyano wezvibodzwa 36 zvabuda papera mutambo uyu wanga uri muLiverpool muEngland. Muongorori wezvemitambo vatichafa Muzondiwa vanoti hapana zvayaikwanisa kuita Zimbabwe pamhundoro yeAustralia mumutambo uyu.
Aiwa, vasikana kutamba vatamba zvavo, asi kuti vaita munyama kuti vasangana neshasha dzepasi rose dzinotamba mutambo wenetball zvinozikanwa nenyika yese. Asi vamboedzawo zvavo, asi mamira kuti vaitewo sei. Tichaonawo pane ramangwana rekuti tinobudirira here kuhwina.
Asi Zimbabwe ichiri nemukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya mushure mekunge Sri Lanka yarohwa zvekare 67-50 neNorthern Ireland. Zimbabwe inofanira kurova Northern Ireland mumutambo wayo wekugumisira mangwana kuti iwane nzira yekuenda munharaunda yechipiri zvisina pikiso. Asi izvi zvikakona, Australia ikarova Sri Lanka, Zimbabwe inobudirira zvekare sezvo Sri Lanka inenge yapedza isina kana point imwe chete zvayo. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi, Muzvari Rebecca Mushunje, vanoti Zimbabwe inofanira kuenda munharaunda yechipiri zvisinei nezvabuda mune mimwe mitambo.
Ireland tukurova tega. Musecond round tobva tatombopinda, hatisi tombomirira maresults evamwana.
Mushure mekuona Northern Ireland ichitatarika neSri Lanka, vakawanda vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo wavari kusangana mangwana. Tochienda kumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Blauwe Chiefs 1, Manica Diamonds 0. Black Rhinos 1, Dynamos 1. Harare City 0, ZPC Kariba 0. Chapungu 0, Ngezi Platinum Stars 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.